mangwanani vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 13/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vana mukoti vakambogariswa kwavo voga mushure mekunge zvaonekwa kuti vakambosangana nemumwe murwere akazowanikwa aine chirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vave 32. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti 40 vepachipatara chepari renyatwa muHarare vanonzi vakambogariswa kwavo voga mushure mekunge zvaonekwa kuti vakambosangana nemurwere akazowanikwa aine chirwere cheCOVID-19. Murwere uyu anonzi akapinda muchipatara ichi achinzi airwara nemalaria asi zvinonzi akazobatwa necoronavirus. Sachigaro vesangano rinomirira vanamukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vabvuma kuti ichokwadi kune vanamukoti vakamboiswa kwavo voga. Vadongo vati vanamukoti ava vakaongororwa nemusi wemuvhuro kuona kana paine vakabatwa neutachiona hwecoronavirus uye vachakamirira zvakabuda mukuvhenekwa uku. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende kanawo kuvakuru vechipatara chepari renyatwa. Asi vadongo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti dambudziko iri ndiro ravagara vachityira pavanenge vachiti vapiwe zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuutachiona uhu.
Ichokwadi kuti masondo adarika takasangana nedambudziko pachipatara chepari renyatwa. Pakaita murwere akanga akadimitwa ipapo akatoripotwa negovernment pamadaily updates egovernment. Zvakabuda murwere uyu akanga ari muchipatara akazowanikwa paakaitwa matest ari positive, and kugara kwaanga aita muchipatara akanga achirapwa nevana mukoti vakati kuti vakawanda. Saka pakuzounganidza vose vakakwanisa kunge vasangana varapa murwere uyu vaita into contact vakanosvika ku40 their number. And mutemo unoti kana zvadaro vana mukoti ivavo vanofanira kuitwa quarantined for 21 days vechitariswa vakachengetwa kuitira kuti vasasaramba vechiparadzira kana kuri kuti vakatapurirwa chirwere ichi. Saka ndiro dambudziko ratakasangana naro iroro. Asi dambudziko iri chidzidzo chikuru kuhurumende kuti patinonga tichitaura paya kuti tinoda kuti ana mukoti vauye kubasa mazuva mashoma nenguva shoma kuti vasanyanya kuva exposed, uye tinoda kuti ana mukoti vave vaine zvekushandisa maPPEs. Tingasaita izvozvo tingasadaro tinokwanisa kucollapse health delivery system, nekuti tingaita varwere vakawanda vane COVID vakasangana ana mukoti vakawanda tinokwanisa kuzonga taakuda kuquarantine ana mukoti vakawanda for 21 days togozopedzisira tisisina vanosara vechishanda muchipatara.
Saka ivo vana mukoti ava vakatoongororwawo here kuti vaonekwe kuti havanawo utachiwana kana chirwere checoronavirus?
Yes, ana mukoti ava vakaongororwa, matest akaitwa nezuro. Saka takamirira maresults kuti tione kuti havana kunga vatapurirwa here.
Magarawo muchichema kuti vana mukoti havana zvekuvadzivirira zvakakwana kuti vange vachiita basa ravo vasingabatwe neutachiwana hwecoronavirus kana kuti vasingatapurirwe utachiwana hwecoronavirus unokonzera COVID-19. Pane zvati zvaitwa here nehurumende munyaya yekukuwanisai zvekupfeka muri pabasa?
Zvekupfeka zvinodzivirira ana mukoti zvichiri kushota zvakanyanya muzvipatara zvedu, kunyanya zvipatara zvepasi, maclinics nemadistrict hospitals. Even kumacentral hospitals kwacho hakuna zvokudzivirira ana mukoti zvakakwana. Government iri kuti ivo vari kushanda nesimba kuedza kuti zvinezvo zviwanikwe muzvipatara zvose. Asi pari zvino zvinezvo zviri kushota, and isusu savana mukoti tiri worried nekuti vana mukoti vave protected. Tiri kutokumbira corporate world, tiri kukumbira hurumende kuti dai machimbidzika kutsvaga zvinezvo tione kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, nekuti tikangosiya zvakadaro vana mukoti vakabatwa nechirwere ichi, tinokwanisa kuzopedzisira taakuvhara zvipatara kusisina vashandi vanokwanisa kuenda kunorapa, vese vaendeswa kumakwarantaini nekuti vanenge vabatira chirwere ichi, kana kuri kuti chirwere ichi chazouya nesimba kudarika pari zvino.
Avo vange vari sachigaro veZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika vave 32, kunyange hazvo mumiriri weNorton mudare reparamende vaTemba Mudiswa vari kuti padandemutande ravo reTwitter pane runyerekupe rwekuti vamwe vanhu vaviri pakambani inogadzira matiles yeSunny Yingfeng yekuChina vakabatwawo nechirwere ichi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakuru vekambani iyi kuti tunzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha nenhare dzavo dzange dzisiri kudayirwa. MuZimbabwe vanhu vapora vave 12 uye vashaya vachiri vana. Dare remakurukota nezuro rakaratidza kugutsikana nekudzikira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Asi rakati Zimbabwe haifanire kana kumbotura befu. Asi mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti kunyangwe zvakanaka kuti vanhu vagare muDzimba, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vanotengesa mumigwagwa nekuzviitira mabasa emaoko. Vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende yakundikana kuvapa mari yekubatsirikana yavakavimbiswa negurukota remari muzvinafundo Mutuli Ncube.
Kutaura chokwadi mukomaZulu, zvinhu zvakaoma. Tanga takatarisirawo kuti hurumende ichatibatsira nemari yekwaniso yavanga vachiti kusheni. Tinofunga munotondera kuti takaita chipitipiti kugadzisa madatabase edu kuti mamembers edu ese ange arimo akwanise kuwanawo rubatsiro urwu. Asi nenhau yokuti hapana information yatati tawana izvezvi, zvinhu zvese zvakangomira. Vari kutraya kuenda kumusika kwacho, business ringori low and mari haisi kutenderera munyika. So mamembers edu ari panguva yakaoma and tinotarisira kuti ide hurumende yarerutsa mamezures ayo akanangana nemainformal traders. Takaona pakaparurwa lockdown yechipiri pakava nokurerutsira vari mucommerce neindustry.
Saka zvii zvamaitarisira kuti zviitwa pavawadzai?
Taitarisirawo kuti sezvo boka hombe ruzhinji rwenyika ruri kushandira muinformal economy, hurumende yairerutsirawo economy iyoyi vanhu vakwanise kuenda kumabasa. Vari vashoma zvavo vachiwana zvikwanisiro zvokushanda kuti vasaparadzira kuchirwere checovid. Asi tinoona hurumende yakaramba yakangovhara informal economy. Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti Zimbabwe yakasiyana nedzimwe nyika. Vanhu vari kurarama, 95% yevanhu vari kurarama through informal economy. Saka panofanira kuitwa zvese zvinokwanisika kuti sekta iyo ibatsirwe kuti ishande isingaparadziri chirwere ichi, asi vanhu vavakwanisewo futichi kurarama. Because zviri pachena kuti hurumende iri kutadza kuwana mari iyo yokupa vanhu kushening kuti vararame vakagara muDzimba panguva yelockdown.
Iyo misika yavakapwanya vari kugadzirawo here nechimbi chimbi?
Tichitaura takanangana nemuHarare ndingati tikasada kutaura nhema tiri kuona basa riri kuitwa mune dzimwe nzvimbo ukatarisa kumupedza namo pane basa ratiri kuona riri kuitwa but chichemo chedu ndechekungoti dei zvaitwa nechimbi chimbi kuitira kuti panopera chikamu chelockdown ichi vanhu vanenge vari pekushandira pakajeka pakanaka panokundira mastandards anga aripo tisatapinda mulockdown kune dzimwe nzvimbo dzemati mana ese enyika tiri kunzwa kuti ngoma ndiyo pane mabasa ari kuitwa but handifungu kuti chimbi chimbi vari kuibata tinoda kuti vaite zvinhu zvine chimbi chimbi zvikwanise kupera so that vanhu vanowana pokushandira pakanaka tapedza chirongwa chinogwadza ichi chelockdown.
Ko pane vashoma vacho vari kushanda vawadzai zvinhu zvakamira sei munyaya yemichovha kana kusina makombi vari kukwanisawo kuenda here kubasa zvakanaka?
Nderimwe dambudziko hombe iroro mukomazulu rokuti michovha haisi kukwana ndofunga kana vanoverenga madzipepa vaona dzimwe nhau dzanga dziri munhasi dzokutaridza kuti pane urongwa hwokuwedzera michovha iyoyi ndofunga vanopinda mudhorobha zuva rava kundodoka munoona kuwanda kunenge kwakaita vanhu vanenge vashaya transport yekudzokera kudzimba dzavo saka hurumende deyabatsira kuti pawanikidzwe transport inokwanira vanhu vakabvumirwa kuenda kumabasa kusanganisira vashoma vacho vari kushanda vari muinformal economy asi mamirira zvakaita izvizvi ritore dambudziko panenge panhu vanhu pavanenge vapedza mabasa zviri kushupa kuwana transport yekudzokera kudzimba.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention muAfrica rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nemasere 68,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya muAfrica vanoita zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi mana 2,340 uye vapona vachisvika zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana matatu nevanomwe 23,307. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri 4.2 million. Johns Hopkins University yeAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe 290,000 asi pavanhu ava vapora ndivo vakawanda vachisvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana 1.4 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mune dzimwe nhau, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma Dr. Agnes Mahomva kuti vatungamire chikwata chinorwisana nechirwere checoronavirus. Dr. Mahomva vakange vachimbove munyori mubazi rezveutano. MuDaily News mune nyaya inoti vana chiremba vari kuyambira hurumende zvekare kuti iongorore vanhu vazhinji munyika kuti idzivirire dambudziko guru riri mberi kana vanhu vazhinji vakasaongororwa. Chronicle rinoti mbavha dzakapaza dzikapinda muEkusileni Medical Center muBulawayo dzikaba zvakange zvapiwa chipatara ichi kuti zvishandiswe mukuongorora nekurapa varwere vane coronavirus. MuNewsday, Banda State University iri kupomerwa mhosva yekusarwisanawo necoronavirus mushure mekunge yavhura chikoro panguva iyo vanhu vachinzi vagare mudzimba. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maniri Studio 7. Ini ndinonzi Mulamba. Ndinofana ndiri kunge muZimbabwe kwaMutare. Tapinda dambudziko guru nekuda kwezano PF. Zano PF zviri pachena kuti ndiyo iri kusponza vese ana kupia vese vana Mwonzora vana Komichi. Vanhu havasi kufarira utungamiriri wekutungamirira vanhu wakanaka kwete. Vanhu vari kufarira utungamiriri wekuramba weshure yeZimbabwe. Zimbabwe izvozvi iri muintensive care, hapana chiri kufamba muZimbabwe. But vanhu vari kuramba vachida kusplit apart. Vari kukanganwa kuziva kuti hondo enemy yedu hombe izano PF. Saka ivo vatobo pakushandiswa nezano PF kuti zano PF irambe ichishaisha sezvairi kuita mukutonga kwenyika. Ndakanzwa Charumbira achiti ari kuda hondo muZimbabwe ichiti zvombowanazvo. Aiwa, kana iriyo hondo yavari kuda, ina I'm saying to all Zimbabweans, it's high time. Ngatipinde musango kana vatoda zvehondo. Toita hondo yacho yavari kuda iyoyo. Nekuti hapana kusisiri kufa. Tiri kufa neCovid, tofa zvenge hondo nenzara, tofa zvine udzanyiriri wezano PF. Ngavagadzirise utungamiriri hwavo hwavari kuita kuzano PF, kwete kupindira munyaya dzeMDC.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ndiri kuno kuSouth Africa, ndiri chizvarwa chekuchiredzi South kwaChilonga. Ndinokumbirawo kufunzawo kune vehurumende kuti ko zviri kufamba sezvo zvandawa zvokuti kwai muri kuda kutitorera nzvimbo yedu yechiredzi South kwaChilonga nekumasamele kuti hanzi mupe murungu arime chikafu chemombe. Kuda kutitoreravo here advantage yegwizi iko kuri iko kwatairima magadheni ndiko kufuti kune mahirosi vanhu vakashaika vatakaviga ikokoko vanodawo kuti vacherwewo here kwati vanoda kutiisa vekuko kune gwizi here nokudawo kuti isu hatina chichemo chakanyanya kukurisa chenyaya yechikafu nokuda kuti tinowana rubatsiro kubva kudhuze nekugwizi ikoko tichichera mvura tichirima magadheni tichiendesa vana vedu kuzvikoro kuda kuti vaonawo kuti kusarirawo here kwatakaitawo ndo kutozotara advantage yokuti vatitorerewo here tokumbirawo kuti mundisvitirewo chichemo ichocho kuhurumende.
Makadini vana mukumata unokawande nevashamarari vose vemustudio 7. Ini ndinoda kutaura nyaya yedu isu maZimbabwe ndiri kurarama ndiri kusouth Africa kutebeni ndinonzi investi muwatsuri. Nyaya iri kutinetsa inyaya hombe yakanyanyisa. Ndoda kuti dei hurumende yeZimbabwe yakwanisa kupindira yagona kutibatsira sevana veZimbabwe. Nokuti nzara yatava nayo yava kurwadza. Asi hurumende yeZimbabwe haisi kuzvitarisa kuti tine vana vari kunyika yeSouth Africa vanoda rubatsiro. Nokuti veSouth Africa vari kupa vanhu vavo rubatsiro, isu hatina kana chatiri kuwana. Apa takavharirwa mudzimba, apa hatina kana kunge takabhajeta mari dzekuti tizodyawo panguva yelockdown. Saka taikumbirisawo kuti dei hurumende yagona kutionawo, yagona kutisunungura. Nokuti vana vavo tatambura. Apa mabasa acho hakutorina. Vari kutaura kuti mapemitsi ndo anotoendeswa nemunhu kubasa. Saka isusu mapemitsi acho hatisokwanisa kumawana. Saka zvokwadi taomerwa. Taikumbira hurumende dei yationa. Ndatenda hangu.
Kwaziwai Studio 7 apo. Ini ndinoitwa Kalu, ndiri muHarare. Ndoda kutaurawo pamusoro peavo vaita anzi hurumende iri kugadzirira pachikafu. Pane vanhu vakanyorwa vese chikafu. Ko, chinomboramba chichitaurwa chikafu checho chisingauyiri. Handiti kuti hanzi chitaurwe hunge chikafu checho chichiuya. Chinyongoramba chingonzi chikafu chiri kuuya, hurumende yati chikafu chiri kuuya. Chirumba yachichienda kupi? Mari yavanopuwa nenyika dzekunze kuti vagone kupa vanhu chikafu palockdown iri kupi? Lockdown yacho inosvika pakupera pasina chikafu chacho chichauya. Havana jonga kanimire. Kana vanhu havasina chokutaura vabheta vanyarare, kwete kuswera uramba vachitaurira vanhu zvisina nebasa rese. Nekuti kubva rini takauya phase 1 yelockdown ikapera, yechi2 ikapera, yechi3 ino yakutopera futi pasina chikafu chachiri kuuya. Asi ndakangonzi chikafu chiri kuuya, chikafu chiri kuuya, chikafu zveshuwa muromo aizarurwi nerwizi zveshuwa. Ndo zvavajaira kungonyepa kutaura chete pasina kana chavanogona kuchengeta vanhu. Hurumende yezveshuwa haina kana chido nevanhu. azodingoriji hurumende yeutsinye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chiri pasi pemuzinda wemutungamiri wenyika vaDonald Trump chinoona nezveutano nekudzivirirwa kwezvirwere cheWhite House Coronavirus Task Force chakapa humbo kudare reparamende yeAmerica vachishandisa materevhizhin vakayambira hurumende kuti kuzurura mabhizimisi pamwe chete nokubisa mitemo inoti vanhu vambogara mudzimba dzavo mukurusana nechirwere checoronavirus kunogona kukonzera kuti chirwere ichi chidzoke zvine mutsindo. Dr. Anthony Fauci vaudza paramende kuti vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vanogona kupfuura zviri kutaurwa nekuti vanhu vazhinji havasi kuongororwa. Dr. Frank Guni vanoti vaTrump vanoda kuti mabhizimisi avhurwe nekukurumidza sezvo zviri izvo zvinovabatsira mukusarudzwa zvekare musarudzo dzemutungamiri wenyika munambudzi gore rino.
Takasimba pane rekuti tikasangwarira tikamhanya kuti nyika ivhurwe kana kuti makambani avhurwe tisina kutarisa kudivi reutano kugadzirira zvinodiwa. Tinowirwa nedambudziko rinogona kunge rakatokura pane ratiri kuona pari zvino. Saka zvakakosha zvikuru kwazvo kuti hurumende yese nehurumende dzematunhu nemakambani dzinge dzakagadzirira zvakakwana zvinhu zvakaita sekuti vanhu vasati vadzokera kumabasa vaongororwewoonekwa kuti havana utachiona, vane utachiona vopiwa rubatsiro voregeswa kuti vasasangana nevamwe vanhu. Vanhu vachadzokera kumabasa vanofanira kunge vachipfeka mbatya dzekuzvidzivirira pachavo nekudzivirira vamwe, zvinosanganisira zvipfeko zvinovhara pamuromo nemhuno maface mask.
Pane zvabuda muhurukuro dzanga dzichiitwa idzi nokubvunzurudzwa kwanga kuchiitwa vana mazvikokota vezveutano, pane zvamaona here zvisingaenderani kana kuti zvisingafadzi mutungamiri wenyika vaDonald Trump?
Ndingati chikuru chisinganyanyi kufadza mukuru wenyika vaDonald Trump ndechekuti vana mazvikokota veutano vari kuramba vachitsinidzira nyaya yekuti nyika pari zvino haina kugadzirira kakwakana. Chokutanga, hatisati tasvika pachinhano chekuti vanhu vanoda kuongororwa kana kuti vanofanira kunge vachiongororwa vave nemukana uri pachena wekuti vaongororwe vazive kuti vane utachiona hweCovid-19 here kana kuti havana. Izvo zvinozobatsira kuti vadzokere kumabasa. Saka iya inonzi testing capacity haisati yasvika pathreshold kana kuti pachinhano chekuti vanhu vanofanira kunge vachidzokera kumabasa vaongororwe. Tikatarisa even vanoshanda muhutano vanoda kutestwa vashoma vati vakwanisa kunge vachiongororwa nekuti capacity kana kuti zvikwanisiro zvokutesta zvacho zvichiri zvishoma. Saka izvozvezvo mukuru wenyika hawirirane nazvo nekuti iye akutarisa nyaya yeupfumi nekuti nyaya yeupfumi hwenyika ichazobata-bata panguva yesarudzo dzatakutarisira muna November umu. Zvinoreva kuti kana upfumi ukaramba huchidzikira vanhu vasina mabasa vakaramba vachiuwandu hwavo huchikwira zvinogona kuti mukuru wenyika atadze kusarudzwa agotadza kuita purezidhendi muna November. Saka iye haasi kufarira zviri kutaurwa izvi.
Iyo nyika yakagadzirira here kuti vanhu vakwanise kudzokera kumabasa mumatunhu eAmerica akasiyana siyana?
Kubvuma kuri kuita vakuru vakuru veutano kuti hurumende haina kugadzirira kwakakwana kunoshatirisa vaTrump nokuti havadi kuzvinzwa. Iye vaTrump vanoti iwo America ndo iri kutesta kana kuti iri kuongorora vanhu vane utachiona kupfuura dzimwe nyika dzese. Zvingava zviri pedyo nechokwadi asi hazvinobatsira nekuti kukombeya kuti America yatesta vanhu vangani kombedi nenyika dzakaita sana Zimbabwe kana vana Botswana kana even tumwe tunyika tudiki twekueurope hazvina zvazvinobatsira. Chinobatsira ndechokuti taongorora chekutanga vanhu vanonzi vari essential kana kuti vakakosha munyaya dzekuti utano huenderere mberi, munyaya dzekuti makambani avhurwe, kozoti vanhu onje zvavo. Munhu wega wega tinofanira kusvika pachinhano chekuti munhu wega wega anenge achida kuongororwa aongororwe oonekwa kuti haana utachiona here. Asi tinoona kuti pari zvino izvi pasa vanhu vanosvika 82,000, vanhu vakawandisa zvikuru kwazvo.
Takatarisa kufa kuri kuita vanhu uye uwandu hwevanhu vari kubata utachiona uhu pazuva nezuva, zvinhu zvakamira sei mberi kwatakatarisa muno muAmerica?
New modeling dzaakutitaurira kuti vanhu vachafa tikaramba tiri patiri pano zvatiri kuita izvozvizvi. Vanopfuurira zana revanhu kana kuti over 100, vanotosvika 130,000 vachafa. Kuzoti kana makambani akavhurwa, tinoona kuti uwandu hwevanhu vachafa nevachabata utachiona hucharamba huchikwira. Tine umbo hwatiri kuona China semuenzaniso yakavhura kuWuhan kwakatangira chirwere ichi. Asi zvino izvi tinoziva kuti nezuro nanhasi China yaanaudza kuti yataurira World Health Organization nepasi rese kuti vachatotesta zvekare vanhu 11 million vari munyika iyoyo munzvimbo yeWuhan, kuti vaone zvakare kuti vane utachiona ndevapi, vasina utachiona ndevapi, nekuti utachiona hwadzokera. South Korea vakavhurawo zvekare, vakambogara pakati ziya, asi zvinezvi utachiona hwatanga futi hwaakukwira. Tiri kuzviona zvekare kuItaly. Zvinoreva kuti zviri kutaurwa nevakuru vezveutano ava ndezvechokwadi, kuti tikatanga kumhanya kunovhura makambani tisina kugadzira hwaro kuti kana pakaita manew cases yainonzi resurgence tinoita sei, panoita dambudziko guru. Asi vaTrump vanenge vasiri kuda kunzwa izvozvizvi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanabva kuna Shami. Ndinoimba wakasimba hako kwauri iko. Ndinorangarira mazuva atakagara tose kuFrancistown nekuDukwi. Gambo akandi African Queen kataunzirwa nemwana weZimbabwe Shemi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vanamukoti vakambogariswa kwavo vega mushure mekunge vaonekwa kuti vakambosangana nemurwere akazowanikwa aine chirwere cheCovid-19. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika vave 32. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru nhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.